Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
uno jipa simba.
Kana jaga neta,
iti tata kupamba, imi mari makana ka, uno jipa simba.
Makadini vatereri ini ndini tanonoka wande dichiti tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyo anoti anoda kukurukura pamusoro pema uniform anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana siyana. Mutereri uyu anoda kuziva kuti mauniform aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu, achidawo kuziva kuti zvakatanga rini uye zvakatangirwei. Kutitaurira pamusoro pemauniform yemachechi nekutanga kwawo, nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosvondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Mufundisi Makai, mauniform anorevei uye akatangirwei?
Semazivira ndaiita kare ndichibvunzawo nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mauniform kumachechi, hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane, varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi here. Saka kungopfeka kwavaiita mauniform ikoko kwanga kuri kwekungoti zvingofanana, pashayiwa anonzi mupfumi, pashayiwa anonzi murombo, pashayiwa anoti ndashaya chekupfeka. Nekuti kana une uniform yako hwani iyoyo ndiyo unopfeka uchienda kuchechi, uye kuti hazvipedzi nguva yakareba uchimbopetenura tsvaga zvekuita dress rekupfeka kuenda kuchechi. Saka ndinoimba njiti ndochikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mauniform nekuti zvaiite kuvanopfumi vaibva vangooneka kuti ava vanochena ava, varombo vobva vangouya vakati pororwa muna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka. Saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemauniform akafanana, haina basa nazvo kuti uri mupfumi uri murombo, mese makangofanana. Saka focus yenyu pana Mwari haizokanganisika, munoramba muine focus pana Mwari. Asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya yeuniform haisiri inonzi munhu anonamata. Iko zvino yakutokanganisa batana kwemuviri waKristu pamwe chete. Ndodambudziko rakunyanya kuitika iroro kuti vanhu vakuti akati ndewokwake nhingi, akati ndewokuAnglican, aka ndewokuCatholic, handifungi kuti Bhaibheri soko raMwari rinozvitambira zvakanaka nenzira iyoyo.
Mataura nyaya yekuti mauniform anoita sekuti ava kuparadzanisa vanhu, munorevei kana muchidaro muchiti mauniform kuda pamwe ava kupesanisa vanhu? Chii chamuri kutaura apa mufundisi Makai?
Bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti muna vaEfeso kana second chapter ya 1 verse ya 22 I think rinotaura richiti church muviri waKristu. Kureva kuti muviri chinhu chimwe chete. Kana gumbo rikatobviswa pamuviri harisisori muviri. Saka muviri wakakwana, muviri unoti rumwe ruoko, rumwe ziso, rumwe gumbo, rumwe mhino. Ndozvo takaita semachechi, hatina kufanana mukushumira nekuti gumbo rinoita zvisingagumbi kuitwa neruoko, ziso rinoita zvisingagumbi kuitwa nenzeve, asi nhengo dzese idzi dziri pamuviri mumwe chete. Zvino dambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vakuti patsanurana kuti ini handigoni kunamata neAngirikeni nekuti ndiri muKatholiki, akauyawo kuMethodist anoti ini ndiri muMethodist zvemaKatholiki hanomate, akaendawo kumasavadha kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana, hatiite zvomweya mweya, vakabvawo vemweya voti haisati batanini vakati nekuti havaite zvomwe saka unoona kuti mwari haisiriyo hazvifadze mwari izvozvo chechi dzinofanira kuti dzibatane tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata mwari hongu tinoshumira mune zvakasiyana nekuti miri hauna nhengo imwe chete umwe igumbo sezvandambotaura saka chechi imwe neimwe ine assignment yayo yakasiyana neimwe chechi chigunwe mukachitarisa zvinotori papapa mukatarisa strength yezvigunwe zvenyu yakasiyana asi zvese zvinokasiyana haiti zvigunwe zvacho zvakasiyana strength pane chekuti ukadai unokwanisa kudhonza chekuti ukadai sohacha chiri wiki hachitombogoni but zvese zvakabatanidzwa paruoko 1 kurakidza kuti kana chechi ikakwanisa kubatana imwe nyangwe dai iri wiki but nekuda kwerudo nekubatana nekuziva kuti tese tiri kunamata mwari mumwe chete kuti tiende kuna baba pamwe chete uye kuti munhu wese aende kuna baba izvozvo zvinogona kuita kuti mwari vafare nekuda kwekubatana kwemachechi zvinonyaya mainfomu iyoyi mabva ipeka kuti vandaidentify vandizive kuti nehandisi muangirikeni ndiri mumethodist ndozvakunetsa
mayunifomu anoita sokuti akawanda kuafrica munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mayunifomu kana vari vechirume kana vari vechikadzi munomboonawo here vanhu vachipfeka mayunifomu
ndinoda kutenda kuti vahwande mataura chokwadi hakuna handisati ndamboitaka macross chechi inopfeka mayunifomu muno muamerica kubva ndakauya saka izvozvo ndosaka manzwa ndati pekutanga paya ndati handifunge kuti zvakaitwa nekuda kwebhaibheri because hamuna scripture iri mubhaibheri iyo inotaura kuti chechi imwe neimwe ingaipfeke mayunifomu akadini akadini besides fact yekuti mwari anodescribe nguo inofanira kupfeka nemupresbita nevarevhi mwari waidescribe izvozvo asi kuti nditi pane scripture inoti mukristu anofanira kupfeka yunifomu handisati ndaiona saka muno muamerica macho handisati ndaona chechi inopfeka mayunifomu vanhu vanongozvoendera nembatya dzavo but so that izvozvo zvinondiita kuti ndifunge kuti zvakauya ne colonialism pakauyawo varungu paya mamissionary achizotaura soko ramwari kuafrica kuda vakaonawo urombo hwanga huna vanhu vakati regai tichiite sechinhu chakanaka but chokwadi ndechekuti hatii chinhu chakanaka hazvibatanidze vanhu kunyange vanhu vaakuitora sekuti idzidziso doctrine handizive kuti inenge yakabhesayo pai but ndinofunga ndichiti zvinhu zvakauya nemamissionaries ndinofunga kudaro nepamwe chete necolonialism kuti tizosvika patavenasi
vatereri tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa namufundisi Rebecca Makayi ndinoimba mazvinzwisisa henyu kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi tumirai maaudio nemibvunzo yenyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Jesu Makanaka, Jesu Makanaka, Jesu Makanaka.